vemunyika dzeSADC vanhu vaive pamusangano uyu vakawanda vavo vanoi vanhu vanorarama nekutenga nekutengesa vemunyika dzeSADC dzinosanganisira Zimbabwe, Lesotho, Malawi, Mozambique neZambia vakabvumirana kuti vanosangana nematambudziko akafanana mukita basa ravo munyika dzakasiyana-siyana dzeSADC kusanganisira kushungurudzwa pamiganhu yenyika kana kurohwa nemapurisa uye vamwe vanhukadzi vachibatwawo chibharo. Vakabvumiranawo kuti kwemakore maviri anotevera vemasangano anomirira vanoita basa iri vanofanirwa kushanda nemuzinda weSADC kuBotswana kuti sangano iri rive nemitemo inoita kuti vaonekwe sevanhu vanoita basa rinobatsira kusimudzira upfumi hwenyika idzi. Mugari wemubulawayo anorarama nekutenga nekutengesa zvinhu amai Agnes Mumba vanoti vakawana mukana wekupangana mazano nevamwe vanoita basa seravo.
To share my experiences. Nikadzidza zvakare kuti nyika dzese dzanga dziripo tine ma same problem ekuti we are not recognized as informal traders kunyika dzatiabva. Zvakare taona futi susu kuti tikabatana tinokwanisa kuzova ne one voice rinozotiita kuti susu tive recognized at SADC level, also at regional level.
Mumwe wemugari wemubulawayo aivepo pamusangano uyu uyo akangozvidoma nezita rekuti Romeo akati anorarama nekutenga nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira zvimwe zvinodiwa pakugadzira motokari pamwe nembatya. Romeo anotsinirawo kuti vanhu vanoita basa iri vanosangana nematambudziko akawanda achiti zvakakosha kuti vataure nezwi rimwe chete.
The end of the day you find there are other complaints evanhu vanotorepewa nemasoja kusango. Vachireperwa the affected maybe ashandisa an illegal route. So we feel, you know, kuti tinyatsoti tasununguka ka. We need to all those issues should be reduced. And tizarura maputa posts akati wandei ekupinda nekubuda nawo.
Mumiriri weBuyera Central mudare reparamende vaRonald Mderedzwa vanoti basa rekutenga nekutengesa zvinhu rakakosha sezvo riri kuraramisa vanhu kunyanya muZimbabwe. Vachitiwo vamiriri vedare reparamende vachaita zvose zvavanogona kubatsira vanoita basa iri.
Iko zvino upfumi hwenyika yedu hauna kumira zvakanaka zvokuti vanhu vazhinji vari kuita zvokuzviriritira vachiita zvemacross border izvozvizvi. Saka vanochema vachiti tiri kutambudzwawo nemapurisa pamwe neveimmigration patinenge tichifamba. Saka ndauya ndakamirira paramendi yeZimbabwe kuti ndionesane navo tione kuti isusu senhengo dzeparamendi tingavabatsire sei macross border traders kuti zvinhu zvavo zvibudirire.
Sangano reUN Women rinoti basa rekutenga nekutengesa zvinhu muSADC rinonyanya kuitwa nemadzimai uye zvinotenga nekutengeswa izvi zvakakosha mari inopfuura mabhiriyoni 10 nemanomwe emadhora pagore rega rega. Sangano iri rinotiwo basa iri riri zvikamu zviri pakati pemakumi matatu nemakumi mana kubva muzana zvekutengeserana kwose kunoitwa munyika dzeSADC. Musangano wevanoita basa rekutenga nekutengesa uyu wakaitwa kwemazuva maviri nerubatsiro rwakabva kusangano reOpen Society Initiative of Southern Africa richishanda pamwe nesangano reBulawayo Vendors and Traders Association. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Anemi muchirongwa ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Kuno nguva dzava 11:19 p.m. kuZimbabwe uko 6:19 a.m. Kanzuru yeHarare iri kuyambira vagari vemimisha inogara veruzhinji yebudiriro neGlenora kuti vasashandise mvura yemimigodhi kana yemumatsime avakachera sezvo mvura iyi iine hutachiona. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Nekuda kwekushaikwa kwemvura yemupombi nguva zhinji, vagari vemunzvimbo dzakaita seGlenora nebudiriro vari kushandisa mvura yemutsime. Asi mutauriri weKanzuru vaMichael Chideme vanotoongororo yavakaita kumusha webudiriro neGlenora yakaratidza kuti migodhi mizhinji neutachiona unokonzera zvirwere zvemanyoka zvakadai setyphoid nemudumbu.
Tiri kupa yambiro kuvagari vemuHarare vaya vanochera matsime nemigodhi padzimba dzavo kuti vasashandise mvura iri mumatsime iwayo kunwa kana kunwa, nokuti mvura iyi pamatest atakaita tiri kuwana ine bacteria inokonzera zvirwere. Surveillance yatakaita takaitira kubudiriro nekuGlenora tikawana migodhi mizhinji ine utachiwana uhu. Saka kurudziro yedu kuvagari ndeyekuti mvura iyi mungashandisei kudira mutoileti, kuwacha, asi pakubika oropa kunwa musaishandise, inokonzereserai zvirwere.
Vachideme vati migodhi mizhinji iri kushandiswa kunzvimbo idzaina kudzika, izvo zvinoita kuti mvura inoshandiswa isangane nemvura dzetsvina dzemasuweji. Vachideme vati Kanzuru iri kuwanisa nzvimbo idzi mvura nguva dzese.
Mvura kunzvimbo dzati kutaura dzikuma western suburbs, mvura inoendako mazuva ese 24/7 kunenge kuine mvura. Saka vagara vanenge vaine mvura yeKanzuru. Zvirwere zvatiri kutaura izvi zvetaona mine mabhakteria anokonzera zvirwere zvakangoti wande wande. Mazuva ano munoziva kuti mune zvirwere zvemudumbu, zvemanyoka, zvetyphoid. Zvatichida kuti vanhu vagare vadzivirira zvirwere izvozvo zvisazovabata kubudikidza nekushandisa mvura iyoyi yemigodhi. Unodaira kuti migodhi imaina haina kumbodzika. Saka mvura inosangana nemasuwa munzvimbo dzezvigara vanhu. Kuti suwa ikaputika ikayererawo kamugodhi kadiki diki ka 1 meter ka 2 meters zvinodhivana mukati imomo. Saka tiri kuti musaishandisa.
Mukuru weCommunity Water Alliance vaHeartLife Mudzingwa vashora Kanzuru vakati kushaikwa kwemvura yeKanzuru ndokuri kukonzera kuti vagari vachere migodhi padzimba. VaMudzingwa vatiwo dzimwe nzvimbo hadzisi kuwana mvura nguva dzese.
Kana vagari vakuenda kunochera mvura kumatsime, zvinoreva kuti mvura haisi kutowanikwa. Saka havangapi chikonzero chekuti vanhu ngavasanochera mvura kumatsime ngavatore patepi nekuti iri kuwanikwa ivo vanhu vachitoenda kumatsime. Zvazviri kutongoreva kana vanhu vaenda kutsime kumvura isina kuchena, zviri kuratidza kuti mvura patepi haisi kuwanika.
Vagari vazhinji muguta reHarare havawani mvura yeKanzuru nguva dzese, izvo zvoita kuti misha inogara vazhinji vanhu vachere migodhi kunyange hazvo zvisingabvumirwi nemitemo yeKanzuru. Vagari vanotiwo kunyange mvura yacho yeKanzuru ine tsvina zvakanyanya, vakati vanotyirawo utano hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muRussia. Hurumende yeRussia yaisa zvimwe zvibinga mupinyi mukodzero dzevanhu dzekutaura zvavanoda. Mitemo mitsva yeRussia inopa bazi rezvemitemo masimba ekupomera masangano enhau semasangano anomirira zvido zvevekunze. Mutemo uyu unopa Russia masimba ekumisa kana kusora zvinoitwa paInternet. Mutauriri webazi rezvekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika, Amy Heather Nowet, vanoti Russia yakabvuma kuremekedza kodzero dzevanhu dzekutaura zvavanoda uye inofanira kuremekedza chisingo ichi. America yakamboshora mitemo yeRussia inoshandiswa kusora vekunze, iyo inoshandiswa mukumbunyikidza zvinhu zviri pamutemo uye kutadzisa masangano akazvimirira kuita mabasa awo akasununguka. Mutemo wakasainwa nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin inopa hurumende yeRussia masimba ekumanikidza masangano enhau ekunze anoshandira muRussia kuona nhau dzaanoburitsa senhau dzine zvido zvevekunze uye
kumanikidza masangano aya kuti aburise pachena kwa ano wana mari. Mutemo uyu wakaitwa zvechimbi chimbi mukati memasvondo maviri mushure mekunge America yakomekedzera nefenyuro yeRussia inoshanda muAmerica yeRT kuti inyorese sekambani yekunze. I might know it, vanoti mitemo yeAmerica haingaenzaniswe neyeRussia nekuti mitemo yeAmerica haipindiri mukuburitswa nekufambiswa kwemashoko kana kutepfenyurwa kwenhau kana kushungurudza masangano ari muAmerica. Mukuru weUnited States Broadcasting Board of Governors vaJohn Lansing vanoti masangano enhau ekuRussia akaita seRT neSputnik akasununguka kushanda pamadiro muAmerica, asi vanoti masangano enhau emuAmerica kusanganisira Voice of America neRadio Free Europe haabvumidzwe kutepfenyura muRussia. America inokurudzira Russia kuti isashandisa mitemo yayo yekurambidza vatori venhau kuita mabasa avo vakasununguka. Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica uye maaerengerwa neni tanonoka wande.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Dai wambota risanguva nekuti zvimwe pamwe me pochauya aziramba uchimbopenya kunge suva vanganeza unoti mdera chauya mudara wacho shwaino ruma unyere unyere kwangu magadika gede gede hai watamba.
Chauya mumanzi wa Ja Fraser uchuya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 irimo Washington DC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoemba kuti muchange munesu zvakare masikati anhasi na 2 p.m. apo tichange tichikuudzai zviri kuitika muZimbabwe. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here kuzvirongwa zvedu zvitsva zva 6 a.m. na 2 p.m. Tizivisei nekuti tumira tsamba mbozha ku Studio 7 at VOA News. com. Kune avo vasina kunzwa chirongwa chedu chanhasi, endai paindaneti motiteerera pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto, ndokusiyai mina Tungamiri Ngomo.